Muzvina bhizimisi vabhigisi Tolere kuGweru mudunhu reMidlands vanoti chirwere cheprostate cancer vanonzwa nezvacho asi vanozengurira kuenda kunovhenekwa kuzvipatara.
Tinongochiwawo chichitaurwa patinoita svika kuzvipatara. Tinongohwawo vaviri vatatu vane vachitaurawo kuti ndozvatafambira tauya kuti tigozoitwa maskani but kuti kunyatsohwisisa kuti chinopinda sei uyezve masymptoms acho kana kurikokuti chatanga.
Vaotis upenyu zvovushe vekugweru zvakare vatsinhirawo vachiti
varume vanofanirwa kutanga kuziva kuti chakamira sei, chinorapwa sei uye kana unacho unonzwa sei.
Mukuru weCancer Center iri muHarare amai Junior Mavo vaudza Studio 7 kuti vamwe varume vane katsika kekusada kunoongororwa zvirwere.
Health speaking habits evarume they are very low. Even if vakanzwa information they would not come for a prostate cancer screening. Information, I think, is out there. Not kuti yakakwana, we can do better. But varume vacho havanotoda kukrengwa kuti vauye for screening.
Vabaki padzarondora veku Hatfield vane makore makumi masere ekuberekwa. Avo vava nemakore gumi nemaviri kana kuti 20 kubva zvavakaitwa operation yepasikarudzi vanoti vanorwadzwa kuona varwere vechirume vanenge vakamirira kuonekwa nenyanzvi dzeutano kuzvipatara zvehurumende vachinzi vagozodzoka kwapera kana mwedzi gumi. Izvo vanoti dzimwe nguva zvinogona kuodza mwoyo yevarume vakawanda.
Zvino mazuva ano tine rombo rakanaka kuti chinenge chanhingirika chauya kuchakwanisa kurapika. Kurapwa kazhinji uku mazuva ano kuri kutinetsei kumahosipitari because kune makiu akati wandei. Kune makori chaivo abvira kuti chirwere ichocho kana varume vakagara kunonzi mudepartment euro ayayaya unoona kune kusuruka kusafara kwakanaka nokuti izvo chirwere chinenge chauya inosvika kuti 6 months kana chii uchirwara nechacho.
Valove more makumbirofa avo vanoita nezvedzidzo uyezve kushambadzira nezvemagomarara ose zvavo vanoti varume vese vane makore makumi mana nemashanu zvichikwira vanofanirwa kuongororwa kana vaine chirwere ichi kanokwana kamwe chete pagore kuti vakurumidze kuwana rubatsiro. Mukuru weCancer Registry iri pachipatara cheparinyatwa iyo iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vanoti ongororo yakaitwa mugore ra 2021 yakaratidza kuti chirwere chegomarara repasikarudzi yevanhurume ndicho chiri pamusoro pamagomarara ose anoparadza upenyu hwavo.
Kenza yepamusorosoro pavanhurume yanga iri prostate cancer inova yanga iri pa 28% ichiteedzerwa neinonzi non-Hodgkin lymphoma pa 8%.
Hurumende inoti matambudziko anosangana nevarapwi ava ndicho chimwe chezvikonzero zvakaita kuti kuitwe hurongwa hwekuumba homwe yeNational Health Insurance Scheme NHIS iyo inotarisirwa kutanga kushanda gore rino yakanangana nekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe kuwana kurapwa pachena sezvo iri kodzero yavo inopiwa nechikamu 76 chebumbiro remitemo. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombesho vanoti homwe iyi icharerutsira veruzhinji sezvo vanenge vasisamanikidzwe kubhadhara mari inobva muhomwe dzavo. Sangano reWorld Cancer Research Fund International rinoti prostate cancer kana kuti gomarara resikarudzi yevarume ndiro gomarara repiri pamagomarara ose anonyanya kubata vanhurume pasi rose. Sangano iri rinoti muna 2022 varwere vatsva vanodarika mamiriyoni zviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vakabatwa neprostate cancer. Pasi rose mwedzi waGunyana kana kuti September ndiwo mwedzi wekuyeuchidzana nezvekuipa kwechirwere chegomarara repasikarudzi yevanhurume kana kuti prostate cancer. Sangano reWorld Health Organization rinofungidzira kuti panosvika gore ra2050 vanhu vatsva vanodarika mamiriyoni makumi matatu nemashanu 35 million vanenge vabatwa nezvirwere zvemagomarara zvakasiyana-siyana huwandu hunenge waka kwira kubva pamamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 miliyoni vakabatwa nezvirwere zvemagomarara muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropa Fadzo Mapinidze.